zvakakosha kuti kuno kuZimbabwe murambe muchinzwa nhau nekuti pamwe pacho nhau dzemunomanyepo oga oga kuno hatisati taona zvafamba kuno hatisati taona kana adedzwa kana for any statement kunzi huyai mutaure zvakati so taita dambudziko rekuti mhondi dzinosiwa dzichifamba vanouraya vanhu maybe tiine mawitness varipo vari ready to testify but hatina musi watikaudzwa kana kudedzwa sebato kunzi tiupdateakafamba sei kana in terms of my investigation hatisati ata investigation yatanga
havasi kuzivikanwa here munharaunda vanhu vakaita basa irori takambonzwa pamakataura pamashure apo muchitoti paive nemota yanhingi paive nemota yanhingi hapana tatevererwawo nemapurisa nenyaya yacho
takangosiya mabepa akupurisa tikaisa mastatement vekutanga nevanhu vatishanda navo vanga varipo kusanganisa vaka Jeff Carlos wane mastatement avakaisaichapupu humbowo kuti takanosiya zvakati tatidnepwa so nyaya iripo inarrative inenge iripo yekuti ZANU-PF inarrative yekuti vanhu vafunge kuti maabduction ari fake.
Ndingadawo kuti nditarise kuti sebato mune matanho here amati matorawo
sepati isu kuno kumabhuku takapa leadership yedu so I think seleadership I think it will take us up nefamily tichinzwa kuti nyaya iyi yaapato but tiramba tichiita follow up but as we speak this issue yemabhuku tafara isiri issue yemabhuku tafara. It's a national concern, it's a national issue. So I don't believe kuti kana ndichakunzwisisa kuti semusangano riri pati zvakakosha kuti tibvunze mutauriri rebato.